zvirongwa zvedu takazvitanga musi wa2 December 2014. Tine campaign yatinoti festive season campaign yatiri kutarisira kuwana ropa kubva kune mayouth nemaadults. Takatarisira kucollecta 9,135 units of blood. Tine chirongwa futi chiri kuranwa neclub yedu inonzi Pledge 25 Club Zimbabwe. Pledge 25 Club Zimbabwe iclub yemayouth inopledge kuti inodonata ropa at least 25 times before they reach the age of 30. Saka iwo vari kuitawo macampaigns avo, and the Pledge 25 Club inocontributa about 15% of the national collections atinocollecta reropa. Saka ndo mamwe maactivities atinawo kumaclinic edu throughout the country. Tine macampaigns atiri kuita, tine mapartners edu akatisponsorawo nemaincentives ekupa madonors edu, uye tiri kushedzera, tiri kukwanisa kushedzera muradio nenzvimbo dzakasiyana-siyana nemusocial media kuti vanhu vauye kuzodonata blood. Saka tiri kuona kuti tinokwanisa kuwana ropa rinokwanisa kumita demand.
Pakutorwa kweropa iri, ndeipi taipi yeropa yamuri kuona imi iri kunyanyodiwa nevazhinji munyika?
Ropa rinowanzodikanwa muzvipatara ndere blood group O. Blood group iri rinokwanisa kupa kune madhona ese vari kunida ropa, asi ivo kana vakurida vanhu vane blood group O vanofanira kupiwa nemu O. Saka blood group iroro rine demand yakakura, ndo rine demand yakakura kuzvipatara, ndo ravanowanzoodha iroro rine demand yakakwirira. Saka isusu seNational Blood Service Zimbabwe tine campaign yatinoitira futi magroup O donors kuti tikwanise kuwana magroup O donors, uyezve tine donor base yeover 50,000 active blood donors munyika. Tinopinda mudonor base yedu imomo totarisa tonoti maonor donors atinavo ndevapi, ndevapi vari juu, tovaita call in kuti vadonete blood. Especially nguva ino yakadai tino ensure kuti tinoshedza maodonor edu, uyezve tinenge tichivhizitira makampani vasati vavhara.